Vachitaura mushure memusangano wedare makurukota, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vati hurumende yabhadhara chikwereti chayo chemamiriyoni $20 kuzesa, uyewo yapa kambani iyi mamiriyoni $20 ekuti kambani iyi ivandudze basa rekugaya magetsi. Vatiwo vabhadhara chikwereti chezesa kuEscom chemamiriyoni $10 ekuAmerica. Vati izvi zvichabatsira kuti nyika ideredze dambudziko rekushomeka kwemagetsi munyika, iro raita kuti nyika igove magetsi kana kuti load shedding.
Hurumende yabhadhara kuti $10 million kuEscom. Iyoyo ndokutarisira kuti ichatipa mamwe masimba akati oho achaitira kuti tidzikise nguva yeload shedding. Load shedding tese hatiide, kati patiri pacho iko zvino izvo hapana zvimwe zvekuti zesa ingaite sei. Ungave uri Minister of Energy, but paload shedding uripo, izvozvo kumba kwangu hakuna magetsi.
Vachasi vativo veruzhinji makambani nemakanzuru vanofanira kubhadhara magetsi. Vatiwo nyaya yemagetsi inofanira kubatanidza vanhu munyika kuona kuti vogadzirisa sei dambudziko rekushombeka kwemagetsi.
Nyaya ingaitibatanidze tose, tigadzire nyaya yedu yemasimba emagetsi, tigoita mamwe mainvestment akasiyana kuitira kuti tiwane magetsi akasiyana siyana emawindmill, iyo solar yatiri kutaura, gas zvese, kuitira kuti ichi chikaita problem kumwe kuti wokwanisa kuramba tichiwana masimba. Ndo plan yedu yatina.
Zvichakadai, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare makurukota nhasi ratambira danho rakatorwa nebazi rezvemari svondo rino rekudzora dhora remuno, rikati danho iri richaunza kugadzikana munyika munyaya dzehupfumi. Pavabvunzwa nezvekuti vanhu vane manostro foreign currency account nevaya vanotumirwa mari nemakambani akaita seWestern Union nemamwe vachawana mari yavo here kana kuti vachamanikidzwa kuitengesa kumabhanga, amai Mutsvangwa vati vanhu ava vacharamba vachiwana mari dzavo ari madhora ekuAmerica, mapaundi nedzimwe mari dzekunze.
Factory statement iripo pana kukombera haina zvakadaro, haichinja, hapana zvainochinja. Sekutaura kwandangoita kuti hapana zvazvinochinja, ane US dola yake muhomwe haana mhosva, anogara nayo. Kana akuda kuichinja anoenda kubureau de change, ochinja mari yake oenda onotenga mushoko. Ndo zvazvinotaura. Vane manostro account avo vane mari yavo zvakare iri kuramba iri mumaakaunti imomo, hapana ari kuitora. Saka hapana zvachinja, zvachinja ndezvokuti legal tender.
Asi kunyange hazvo amai Mutsvangwa vati dare makurukota ratambira gwaro restatutory instrument 142 masangano evashandi pamwe nemabhizimisi nhasi audza hurumende kuti mutemo uyu unofanira kubviswa sezvo wakaitwa pasina kuwirirana sezvinodiwa pasi pemutemo weTNF. Masangano aya atuma gurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza kuti vaendese nyaya iyi kudare makurukota svondo rinouya kuti mutemo uyu ubviswe. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti vashandi vacharamwa mabasa kana izvi zvikasaitika. Mutemo uyu uyo wakaburiswa nemusi wemuvhuro wave pamberi pekomiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee iyo inoongorora kuti mitemo haipikisani nebumbiro remutemo here kana kuti kwete. Rimwe gweta risina kuda kudomwa nezita raudza Studio 7 kuti rinoona sekuti mutemo uyu hauna kunyorwa zvakajeka uye zviri pachena kuti hurumende ine vanhu kana makambani ainoda kubata pachishandiswa mutemo uyu. Zvichakadai, nhengo dzeparamende nhasi dzati nyaya yaikuzvidza paramende kurikitwa nemakurukota ehurumende iri kuenderera mberi uye yave kukanganisa mashandiro eparamende. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo amai Priscilla Misaherambwi Mushonga vaudza mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda kuti makomiti ave kutadza kuita basa ravo nekuti makurukota ehurumende pamwe nevanyori vemapazi ehurumende havawanikwe sezvo vanenge vasipo nguva dzese. Amai Mushonga vati zviri pachena kuti zvose zvinotaurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa hazvisi kuitwa nekuti makurukota avo nevanyori vavo havana basa ravari kuita. Vati nekuda kwaizvozvo vave kuda kuita musangano wemasachigaro ekomiti yeparamende nemutungamiri wenyika.
Mr. Speaker, ndinokumbira kuti muwaudze President kuti zvese zvavanotaura hapana ari kuzviteera pamakurukota avo. Vari kushanda vari vega, saka toda kusangana navo semachairperson emakomiti kuti tivaudze zviri kuitika.
Advocate Mudenda vatambira chikumbiro chaamai Mushonga uye vaudza mukuru webasa rehurumende muparamende zvakare vari gurukota rezvemutemo neparamende vaziyambi ziyambi kuti varonge musangano nemutungamiri wenyika chitatu chega chega vatevedzeri vemutungamiri wenyika makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo vanosungirwa kuenda kuparamende kunopindura mubvunzo kubva kunhengo dzeparamende asi vazhinji vavo havaendi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.